mashoko yaya kana kuti maakizeshenzi yaya haana kunyatsomira zvakanaka nokuti anowanda maina process yedu zvekare yemaelections. Maelections aya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofa kuva achionekwa achiencompass akakuona akakurespekta maonero maobserver akasiyana-siyana. But kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections.
Asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanode pahuku yemweni.
Hongu maobservers zvaafa kuvachiita kuobserva and kana vaobserva voburitsawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo. Izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaura kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvinyatso kubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo. Saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least wo maobservers acho achaone kana kuti kusorwa kana kukashamadzwa nemumashoko achibuda mumapepa nawo. But hurumende yacho kana iine atingati maissues nemamaobservers anova neprotocol yokuti vavadedze vataure nawo and vaite gwara ravo kana kuti zvavanenge vachiexpecta from them. But mamiriro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa atingati credibility yamaobservers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vanakata senda vekuamerica. Nokuti iyo avo vari kuuyawo vachingoongorora zvavari kuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dzirimwe bato dzinetingadi kutiona vanhu vakadai so vachipinda mumaelections edu kana tobzera maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo Zimbabwe, sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka?
Ya, kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nenyaya dzemasanctions anenge akaitwa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambotanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzatatichingorarama.